This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina Chivabvu 1, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa pa internet website yedu inoti www.voashona.com. Tinadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, uye tinovemba kuti matamba zvakanaka zorore vashandi pasi rose. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, ndichitaira zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vashandi vemuZimbabwe vanobatana nevamwe vavo pasi rose mukucherechedza zuva ravo reInternational Workers Day kana kuti May Day.
Komiti yeparamende yezvemitemo yopinda muvanhu ichida kunzwa pfungwa dzavo pabhiri riri kuda kuvandudza mutemo wesarudzo.
Mitambo yeHarare International Festival of the Arts kana kuti Haifa yofadza vakawanda nemimhanzi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Zimbabwe nasi yabatana nepasi rose mukupemberera zuva revashandi pasi rose. Vashandi vazhinji vanonzi vatambira chirongwa chehurumende chekuvandudza upfumi hwenyika cheZimbabwe Agenda for Social Economic Transformation, vachiti hachina pundutso. Mutoredu wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Mhemberero dzaitwa nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions munandare yeGwanzura dzapindwa nevanhu vakawanda, pamwe nevaimbi vanga vachisanganisira Leonard Kariko Gashakata, uyo aimba kambo kake kakanangana nevashandi kanonzi Mugove. Vataura pamhemberero idzi vakamirira gurukota rinoona nezvevashandi vaNicholas Goche, vaFrancis Fanuo Mafratidze, vati hurumende iri kusimbaradza chirongwa cheZim Asset.
Zim Asset, it is envisaged that an enabling environment for sustainable socio-economic development, empowerment and transformation for the people of Zimbabwe will be realized. Zim Asset.
Asi vamafuratidze vasati vanyanyoverenga mashoko avaGoche, vashandi vazhinji vanga vari pamhemberero idzi vabva vatanga kuridza miridzo vachiti havadi kunzwa nezvechirongwa cheZim Asset.
Chinzwai kama comrades.
Zim Asset.
Chinzwai, aiwa, handitambi ndichidaro inini. Kana.
Zvichakadai, mutungamiri weZCTU vaGeorge Nkiwane vati gwaro reZim Asset iri harina chari nacho chakanakira vashandi, uye vati rakanyorwa pasina kubvunzwa ruzhinji rwenyika.
Panyaya yeZim Asset, isusu tiri kuti sevashandi, hongu kuburitsa zvinyorwa zvakanaka seZimbabwe tiri shasha, asi tiri kuti tinozozvigona here zvatinenge tanyora. Chokutanga, tiri kuti dokumenti iroro harina kunge rapiwa mukana wekuti maZimbabweans ose titaurirane, zvikuru labor, business negovernment nevose vane chekuita mumararamiro nemagariro edu semaZimbabweans. Saka hapana maconsultations akaitiwa, rakabhesa pamanifesto yeZANU PF and the presidential speeches.
Vanki wane, vati onyedze kusamira zvakanaka kwezvinhu mumapato ezvematongerwo enyika, pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo, kunokonzera kuti upfumi hwenyika huende kumawere. Vachitaurawo pamusangano uyu, mutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai, avo vakambove munyori mukuru musangano reZCTU, vati chido chavo ndechekuti vashandi vatambire mari nokwa.